ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misuruye na udzedu dzanasi muvuro gunyana 3 2018. MDC Alliance inosarudza kanzura veGlenora vaHerbert Gomba sameya weguta reHarare mutsva. Vagari vemuguta remasvingo vokurudzira hurumende kuti isabvumidze kuvhurwa kwezvikoro mangwana sezvo paine nyaya mbiri dzechirwere chemanyoka chetyphoid dzawanikwa pachipatara chemasvingo General Hospital panguva iyo guta iri rave nemazuva anodarika 10 risina mvura. Musangano weForum on China Africa Cooperation Summit, FOCAC, uyo uri kuitwa kuBeijing kuChina unovhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika iyi vaXing Jinping. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vari kupindawo mumusangano uyu vanotarisirwawo kuzotaura. Muchikamu chedu cheutano nhasi tiri kutarisa zvakadzama chirwere chemanyoka chetyphoid icho chiri kuramba chichinyuka mumatunhu akasiyana-siyana enyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kugadzwa kwemakanzura mumaguta akasiyana-siyana anosanganisira Harare, uko kwadomwa vaHerbert Gomba sameya mutsva weguta iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.